A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 31st, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Amai Grace Mugabe, after she allegedly assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa. After finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women play, those in the arts, in communicating political and social issues. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kosha olesine lobo mama asihluzene bo mama kulapho esithola khona uhlelo lwethu longo lesine. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voandebele.com. Welcome if you're just joining us today on the Women's Roundtable. We are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Amai Grace Mugabe, after she assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa after finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women in the arts are playing in communicating political and social issues. What are your views on the issue, PJ?
And today, the South African President, Jacob Zuma, was quizzed on the role he played in facilitating the awarding of diplomatic immunity to the First Lady, Dr. Grace Mugabe. This is what he had to say.
With regard to Mrs. Mugabe, now, I'm not a lawyer. I don't know the points of law. And I was not involved in this process. How it has been done, I would be lying if I speculate. What were the facts that were put? Because I was not in that department dealing with that matter. So I'm not going to give you an answer that is not there. Thank you, Deputy Speaker.
Honorable Tlowama.
That there was the South African President, Mr. Jacob Zuma, on the immunity, diplomatic immunity offered to First Lady Grace Mugabe of Zimbabwe. And from what I heard, he actually dug the question three times before he could be pinned down to answer the question.
Yes, very interesting. There, mm-hmm. And we had him giving his signature laugh at the end of the statement that day from Mr. Zuma, the president of South Africa. ZANU-PF yesterday organized a solidarity rally for the First Lady Grace Mugabe, which she did not attend. And critics are questioning the relevance of such gatherings. So that's what we're going to be looking at here, PJ, and also at the role that women in the arts are actually playing in communicating political and social issues too. Mm-hmm. What are your views on the issue? Over to you, PJ.
Stand-up comedians are having a feast or a good time going on about this issue here. Mm-hmm. Yeah. Siyalambulela uhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esikhangela izangkathaze izandhluphe kanye lokuphumelela kwenhlelo zabo mama kungaba kusemabhizimusini akungaba kwezokuhlabela kungaba kwezompilo nje ekuphileni kwabantu sisithi asihluzeni bomama lamhlanje ke sikhangela ulokhe sikhangela udaba lolu olukankosikazi Grace Mugabe, umkamongameli Robert Mugabe. Yena-ke ochiye echaye untombazana amthole elamadodana akhe amabili uBella Maine kanye lo Robert Jr. ewedeleni yakwele South Africa eJohannesburg. Yikho-ke izolo ugcine ekhululwa akazange abotshwe abotshelelelo cala laloba nje abantu base-South Africa bebefuna kakhulu ukuthi ngabe uyabotshiswa amiswe phambi kwemthethwandaba kodwa-ke umongameli Jacob Zuma ucineke kumbe ngithi uhulumende wakhe akwa-Jacob Zuma ucine umnika isivikelo ese-diplomatic immunity ukuthi angabotshiswa ngicala leli lokutshaya untombazana. Ikho ka abantu abaningi kubakhubile kakhulu abase-South Africa kwakhuba labase-Zimbabwe okokuthi amabandla aphikisayo kwele-South Africa lamhlanje abebuzisisa umongameli Jacob Zuma ukuthi kungani uhulumende wakhe engabophanga unkosikazi iGrace Mugabe. Ikho ke yena uphendulile ngemva kwesikhathi eside lokhu bezama ukumbuza umbuzo omunye akumbe bambuze kabili kathathu ukuze aphendule esithi yena hayi yena asilogqwetha njalo akazi lutho ngalolu daba yena akazange kangenele. Abamtshela abasedalela ephalamende bathi vele wena uyamisaba umongameli Mugabe yikho ke uwenze njalo ukuthi unkosikazi wakhe engabotshiswa kumbe engamiswa phambi komthethwandaba. Ngaleyo ndlela-ke uvumela ukuthi umuntu wonke aphume elizweni lapha aphuma khona abuye azokwenza santando elizweni lethu. Akubakhubile ngempela abakhuluma kakubi ngakho. Kodwa-ke izolo ngaseHarare, edolobheni leHarare, abalandeli beZANU-PF babe lokufola, babe lomkhosi wokufola babuthana esikolweni sabo seZANU-PF besithi bona basekela ukuthi unkosikazi Mugabe akabotshwanga njalo besekela lokuthi wahamba watshaya untombazana lo okade isona. Kodwa-ke abangakuvezanga ukuthi kungani echaye umntana wabanikazi engachayanga labakhe abantwana xa kade efuna ukujezisa njalo yena ngokwakhe kade engekho embuthaneni wonalo okuthi abantu kade bezibuza ukuthi kade vele umbuthano lo kade ungowani sibisibili okufola lokho. Asizweni intatheli zindaba yethu akade khona izolo ekufoleni kwabeZANU-PF lokho.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa unkosikazi Madita Webb Chimene. Umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi. Wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke. Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Madita Webb Chimene ilandule udaba lochefu ebikwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. oqondisa uhlangothi lwenhlelo zezanupf enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr Ignatius Jombo uxwayise abekade bekulombuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi umongameli Mgabe lomkakhe bebekhatshwe ngamapholisa abezanupf befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga yikuba amapholisa amanye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe ezanupf headquarters lapho bekutshaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni.
Ye lo ke ube ngintathele zindaba yethu uMavis Gamala ekade ikhona lokhu kusenzakala ukufola kwabezana uPF izolo besekela unkosikazi iGrace Mugabe kodwa akakukhulumileyo lapho engunye ngubambileyo ukuthi balisile ukujengisela kwabasakhulayo abenera ukuthi labo bajengisele besekela unkosazana Gabriela Angels onguye owatshaywayo kwale South Africa unkosikazi Grace Mugabe. From what I understand, Mav, from our reporter Mavis Gama, she was saying ironically yesterday the police barred the Nera youth from marching in support of Gabriela Angels, which they wanted
in
to
a counter
go, counter yeah mm. counter match to Miss Grace Mugabe's
very interesting there, PJ. I think you know that's what's coming from the ground where people are actually questioning that what's behind all these matches because like you're saying one of our reporters on the ground they were saying there was actually another match that was organized by Nera and they were denied permission but ZANU-PF went ahead and actually had their own match. So that's what we're discussing here and also just the role that women in the arts are playing in communicating such happenings in political and social environments. Kuneo vachango pinda mshirongwa chedu nasi pano pachirongwa chedu che women's round table. Tukutarisa zvakabuda izvo nezuro pamusangano weZANU-PF apo vaitsigira mudzimai womutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Pane zvakaitika kuSouth Africa uko amai Mugabe vakawanikwa ivo vachirova musikana kana kuti tsvara kadenga wechidiki Gabriela Angels mushure mekunge vaona mwana uyu ane vana vavo vakomana PJ Chatunga na Chatunga Bellarmine na Robert Junior. Saka ndo zvatiri kutarisa izvozvi kuti zviri kufamba sei uyezve zvakabatsira here kuti vange vane chiitiko ichi uyezve tiri kutarisa kuti mabasa ari kuitwa nemadzimai anoita zvemitambo akakosha sei munyika tichiona kuti vari kuwanikwa OPJ vachitaura nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika pamwe chete nezvimwewo zvetsika nemagariro edu zuva nezuva. Regai timboenda kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasa anga ari kuchiitiko chanezuro tinzwe kuti zvakafamba sei.
Zvuru nezvuru zvenhengo dzezanupf zvabva kumatiremana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna amai Mugabe pamwe nemurume wava Robert Mugabe murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbova varwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa naamai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato rezanupf. Mushure mekufora kwadzaita uku dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsigira amai Mugabe. Nhengo dzezanupf idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvichitsoropodza tsvarakadenga yekusouth africa muzvare Gabriela Angels avo vanonzi vakarohwa naamai Mugabe masvondo maviri adarika mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Mugabe Jr pane imwe hotera iri mumusha weSandton muJohannesburg. Chimwe chezvinyorwa izvi Change chakanzi angels, haazi ngirozi, tinoramba takamira na amai vedu. Vashitaura pagungano iri, amai chimene vati havadi kuona munhu anotosora na amai Mugabe, vashita anenge ada kutuka amai Mugabe, avo vavafananidza nambuya nehanda, anenge atukawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko anga achiita kunge akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navaMugabe nevechidiki vebato ravo kuGwanda masvondo matatu adarika. Amai chimene vatiwo vanhu havafaniri kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano. Amai chimene vatiwo vaMugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato reZANU PF vavanoti vave kuswerot sakaramata namai Mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba. Zvichakadaro, vanotungamira boka revechidiki muZANU PF vakudzanai chipanga vati vanoramba vakamira namai Mugabe kusvika zvanaka.
Tanga tiri kukupai apo zvakaitika nezuro kumusangano weZANU PF wokutsigira amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Uyezve pakutanga pechirongwa tanzwa isu kune mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitaura ivo pamusoro penyaya iyoyi yediplomatic immunity. VaZuma tanzwa PJ vachitivo ivo havasi gweta uyezve havana kunge vane ruzivo kana kuti vanga vasiri pakati penhaurwa dzakaitwa kuti amai Mugabe vapiwa here diplomatic immunity kana kuti kwete, asi vamwe vari kuti
ende kasekero kamwe kavaita kaya
vabva vaita kamwe kasekero kekuti vazhinji vari kubvunzwa kuti vaZuma vanga vachirevesa here paya kana kuti vangoita ivo kuti vanzvenge mibvunzo. Regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Tinochingamidza Willard Zvidzai ari kuti Solidarity Rally Santamount says there is no rule of law in Zimbabwe. Some people are more equal than others. Moses Shumba, how can Zuma say that? Tinasisi Hilda Mkomo vari kuti vabva vataura vane ndevele PJ nichakupa kuti uverenge. Willard Zvidzai vataurazve kuti Zuma is out of words. Leader of a country cannot give a satisfactory answer to his nation on at the world at large. Ndobva vati izvo hazvinaundifadza izvi. Kana muri pano palive feed yedu dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Gideon Mahuka Zuva ari kuti yes, what Dr. Maisei did is disgraceful, but I think the issue was a civil matter which was hijacked by people who purported to represent the girl. Vaenderera mberi vachitaura zvakawanda. Achimwene Manyadza vari kuti watching in Chipinge, achimwene kwakadini kuChipingeyo. Hilda Nkomo ndabva ndaona achimwene vabva vadzvanya apo pakanzi like. Aiwa, saka tinoona kuti muri kutinzwa. Hilda Nkomo ari kuti so true, this was disgraceful as a mother of the country. Watching Mike Matena Orizidzo ari kuti watching from BW. Setswane Mandivizi ari kuti vabva vataura ivo kuti zvakamira seiko ikoko. Tselani Mavindidze mai Muga ndofunga ari kuti aiwa vasufara nezviri kutaurwa izvo naDr. Amai. Paul Mujuka ari kuti ataurawo zvimwe pamusoro paamai vari palive feed iyo. Atikurudzire kunyombana kana tiri kutaura isu nezviri kuitika munyika. Tauraiwo zvinobatsira uyezve hatidi mazwi anonyombana. Atwewo Nyakuritira ari kuti watching from Durban. Tina Gordon Pangeti who has just joined us, Priska Butawa ari kuti tee, aiwa tinokuchingamidza imese muri palive feed yedu. Uyezve kana muri kutinzwa dzvanyai ipapo panema like nema love tione kuti aiwa muri kutinzwa. PJ, I think regai timboenda kune tane mumwe. Ndiri kungoti nemumwe munyarikani wedu ari pano, saka regai tiende kwauri tinzwa kuti vari kuti chii.
Siyakwamukela Nkosazana Victoress Matutu.
Yebo mani, njani?
Hayi, nyaphila. Kunjani khona ngapha South Africa?
Hayi, South Africa ku-right.
Ye. Limuzwile umnumzana Jacob Zuma ebuzisiswa edalele ephalamende ngalolu daba lukankosikazi Grace Mugabe. Khona ngapho ungasitshela ukuthi abadabuka eSouth Africa, izizalwane zeSouth Africa zilubona njani lolu daba, njalo lani abaseZimbabwe abasebehlala eSouth Africa alikubona njani?
sengimlalele uba uJacob Zuma ekhuluma over i-diplomatic leyo nikezwe umama uGrace Mugabe. Ngathi uwehlulekile ukuphendula ngendlela mina ngedwa ebengicabanga ukuthi uzophendula ngakhona, akanikezanga i-straight answer. Njengomongameli welizwe engicabanga ukuthi nama-South Africans amaningi akubona kanjalo, ngoba beyacabanga ukuthi njengomongameli bezobanika at least i-explanation ezwakalayo ukuthi kungani kwenzeka into enjalo. So impendulo yakhe ayisuthisanga abantu abaningi.
AbaseZimbabwe bona lokho belomqondo munye ukuthi basengozini yokuhlaselwa ngabantu base-South Africa.
Sicabanga ukuthi sisengozini efana naleyo yokuthi singahlaselwa. Bekuzoba lula if bekuhambe ngendlela yomthetho ama-South Africans, kumbe ambona umama uGrace Mugabe, kumbe siye enkantolo. Bekuzoba lula ngoba bezathi umthetho udlala indima yawo, but okwamanje ngoba bawubonanga umthetho udlala indima yawo ngendlela kade be-expecta ngakhona, or ngendlela abafuna ukuthi ngale kwenzeke ngakhona, kusengenzeka ukuthi bacabanga ukubhodlisela kithi ngezinto ezifana nabo-xenophobia.
So lokho ebesithi ngabe uyabotshiswa laloba sokwedlule isikhathi eside kangaka, njalo sebuyele eZimbabwe.
Angicabangi ukuthi vele bengathi kangabotshiswa nje, bona bebevele befuna ukumbona siye enkantolo. Lokho kungaze kube yisikhathi esinganani, kodwa basafuna ukumbona siye enkantolo. Kungangokuthi I think kuba banezindlela bezoyenza i-appeal against le diplomatic immunity enikezwe ubaba uGrace Mugabe.
Uthini-ke ngalabo abafole izolo betshengisela besekela unkosikazi Grace Mugabe, sithi njengomzali akumele ajezise abantwana nxa lapho ebathola bezowona?
Umzali uyabajezisa abantwana maye bathola besona. Kodwa kuyebe sokusiya ukuthi sijeziso bani lesi umzali asinikeza abantwana, njalo abantwana labo abanikeza isijeziso ubathole besenzani? Esikhathini esiphila kiso njengamanje akuselula lokho lokuthi besithi umntwana ngowawonke umzali, njengalokho bekusenzeka kudala ukuthi umntwana ubengowawonke umzali. Ma umntwana etholakale sona, umzali befika discipline lowo mntwana omthole sona. Kodwa kule case kunzima ngoba umntwana lo ubengoni eyedwa, ube kufike kwathaya abantwana bonke besizathi bebedisciplinwa. Kodwa uma uchayo yedwa ube disciplina esona lobani?
And njalo nxa kuyikuthi vele umthela uswazi umntwana, umthela uswazi ngothando, awusoze umlimaze kangako.
Amanxeba abonakale kuGabriela Angels ayabonakala ukuthi ebengathayela ukuqondiswa, ubethayela ukuzwisa ubuhlungu. Kulo mahluko phakathi kokuqondisa ingane nokuzwisa ingane ubuhlungu, umama otshaya ingane yakhe akayitshayeli ukuyilimaza loba ukuyibulala, kodwa uyayikhuza. Akayilimazi ngendlela le esiyibonileyo.
So uthini-ke ngalabo abamsekelayo lo unkosikazi Mugabe?
Mina ngokwami angicabangi ukuthi abantu abamsekelayo bamsekela ngoba bemsekela. Ngoba akekho umuntu opheleleyo kahle, ngingakubeka ngaleyo ndlela, ukuthi ongayisekela le nto. Basekela nje, I think baqatha ngokuthi basekela umuntu, kodwa sekungenzeka ukuthi kube le ndaba zezombusazwe politically ekusekeleni kwabo. Ngoba umuntu nje his or her five senses angeke ayisekele le nto eyenzekile.
Hayi, bamba khona pecingweni. Nkosikazi kumbe nkosazana? Ngizaphambanisa.
Nkosazana.
Nkosazana, uMathuthu.
Yebo.
Okulungile. Bamba khona pecingweni. Saqhubekela phambili ngohlelo lethu. Ngingenike ithuba kumavelasi.
PJ, tinenge tine mumwe munyarikani amai Hilda Nkomo vari panhare vari kuBritain, vada kutipo pfungwa dzavo. Amai Nkomo, pinda henyu muchirongwa, mutipo pfungwa dzenyu.
Maita henyu zvisimavelasi.
Ya, taurai henyu.
Thank you. Inini semubereki, zvakaitwa namai Mugabe pamai venyika is so disgraceful. Why ndichidaro
vaifanira kuziva ivo chindiro chavo samai. And that part of it, if you went into another country to fight someone which wasn't fair in a public place, and after all, when she went to South Africa, she had the mission to go there carrying that sword which she used to hit that girl, the innocent one. No matter, let's say if she was a prostitute, you can't do that to someone. She was going to report or do something, to get down and ask you, who are you, or whatever. Not just to come and get someone and just to hit someone, not even revenging. I don't think it was fair. That's why I'm saying it. You know, if you're a married person, yes, my husband, he's beating me day and night. You feel like you are scared. So no matter whatever is happening, people in Zimbabwe, I don't think this support, it was because they are happy. They are being abused, and after being abused,
Aiwa, mainkomo, tinotenda ipapo ndanyatsozwa kuti chokwadi muri kutaura nemoyo wenyu wese. Asi mamboti gaga neshona kune avo nekuti ndanzwa mamuchimixa mapinda mushona mudevele muchirungu manga muri kugona chaizvo. Muri kunyatsotaura saamai. Mungoti ga.
Ndichirwadziwa ka. Tinenge tichifunga kuti zvinonyadzisa. Munoziva here kuti vana vedu vari muZimbabwe, three quarters of maZimbabwe, vasakarini South Africa, vabika mabasa kumusha. Kubva pakatongwa hondo inini, I'm talking this because ndakasura ndichiyarwa kuti mhandara yaiya nguva yehondo. Kubva vana vakati vatakazvara, after all, havana mabasa from 1980 up to today. Vari kuponera muSouth Africa. Vamwe vari kuita zvokutengesa, vamwe vari kushanda muZimba, vamwe vari kuti nyika yaoma. Asi ivo vanokanganisira vamwe vanhu, votoravo vana. Handiti munoona kuvaseuuti hausati kunyurira vana vako vese, vatora vavo chaivo vedhiasi kuti bhladhi sika dzanota vangondotakura ava vasarawo vakawaka vasarawasara. Amuoni kuti pakatoita zvakaoma ipapo vasikati?
Imimi muri kupi mainkomo? Imbotipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu, vamwe vangade kuziva.
Inini ndiri kuno kuUK. Tiri muno isusu tiri vauyi takauya muno munyika, asi tinotoriwo nekobhero yedu tiri munyika yavo, takauya kuzoshanda tichiita zvatinoita. Tinotopuwawo kobhero yedu yokunzi munhu mutema, hapana kwazvisiri. Asiwo ane chinzvimbo chake. Chero ndiri pabasa, ukange uri pabasa mungava muchipatara kana ndichisvika kana ndikuhospital, ndinopuwa nzvimbo yangu yekuti munhu mutema bhati ane noleji akadzidza kupfuura iwe chero uri mutema, anofanira kuinda pakobhero yake. Handinozviona.
Aiwa,
zvinezvi tinorwadziwa. Inini ndine hama dzakawanda, munoziva kuti nyika yedu inorwadzisa pamuchezvino vana havana mabasa varimo. But pane pachiitika zvese kana zvatanga zvekunzi vanorohwa maZimbabwe ndona tageti ende vazhinji bed part of it, kana asingagoni zvindu ndevere atori pataiti ende havadi zvechirungu dzichiri kuyeu kana kamboenda mazataimboenda kumazoiriti. I'm sending the girls. Can you come and see? I'm not sure.
Aiwa tinotenda mainkomo ibobatai makadaro nokuti tida kumboenda kune imwe video yedu yatinayo yatapiwa isu takumbira kubva ku Bus Stop TV vakaita ivo video yechitiko chanezuro saka tida kumboenda kwavari tinoona video yanga iri kuitwa iyo ne anoita zvemutambo muzvare Gonyet Samantha Kurewa anga ari kuita iye video asi ndeye Bus Stop TV takumbira kubva kwavari vakati tishandise regai timboenda kwavari tione zvafamba sei.
Nasi tiri pa ZANU-PF headquarters pa muzinda we ZANU-PF. Apo my youth is ari kuita solidarity march ya Dr. Amai. Ngatitaure nemaizvi zvichinzwa kuti vari kuti kudii. Makadini mukoma? Makadini?
Zvedu.
Ndikumbira kuti munditsanangure chii chiri kumbonyatsoitika pana?
Taya kumachi.
Imachi yechi?
Ya mhomzi. Tauya kuti uradza vanhu vekunze kwenyika kuti aiwa mhomzi yedu tinovada chaizvo. Atina pomerwa nawo zvinzwe zvakarongeka kuno Zimbabwe.
Ndokumbira kuti munditsanangure kuti nhasi panapa taunganirei iprogramu ichi iri panapa.
Programu iri panapa tauya kuzotsigira mutungamiri wedu Comrade RJ Mugabe. Saiye wakabva nesu muhondo akatungamirira nanhasi utungamiri hwake hatira chatinosora anotungamiri hwakanaka hunofadza munhu wese. Anga asina munda ano munda. Anga asina kana chokudya ano nachokudya. Chinotifadza kuna president chokuti kana kukaita nzara pakaita program yekuti papane nzara gore rakapera. Munhu wese hakuna Zimbabwe yese kukasira kutumidzira chikafu.
Saka program inoende yekuti vanga vane nzara takuwanawo chikafu here?
Aiwa. Wongi ispato fiti pati isusu chuda kuti kutsigira utungamiri wa President Robert Mugabe.
Mimi sa youth leader zvanga zvinobatsira chi like sema youth e Zimbabwe zvamaita nhasi.
Zvataita nhasi isusu se youth league zvinoita kuti tinzwe manyukunyuku nekuti isusu sevana se youth league tinoti isusu pana mai ndo pane mwana. Panotarwa sara mai Mugabe tese tinowanikwa tiripo sevechidiki. Zvinotorwadza vechidiki kuti vange vasipo panotarwa sara mai Mugabe. Isusu tiri vana vamai Mugabe, tiri vana vamugabe, tine vabereki vedu vairi munyika munomu. Baba namai Mugabe ndo vabereki ve youth league yemusangano we ZANU PF. So chese chine chekuita namai vedu tinowanikwa tiripo sevana vacho.
Ichi changa chinyatsoitika imachi yechi yanga ichitwe
vanhu vakazvara pano nepamusana pekuti isu sema comrades akarwa hundo yerusununguko tatarisa taona kuti vanhu vanenge vakuita zvirasika pfungwa nevamwe vedu makomrades akarwa hundo yerusununguko vakuzvachazivi nekuti vari kuitei vakutuka vakuzvishora even basa ravakaita havachati kuti vakasunungura vacho vavato respect at all. Saka takati matukiro avakuita kutuka baba kutuka mai zvita rakufamba nderekuzi wo veterans have denigrated Grace Mugabe, wo veterans have said Mugabe must go. Ndo zvatafambira chete hapana chimwe.
Alright.
Yes.
Yeah, tanga tichiona mabhana angakasimudzwa nzi Good to South yati pasi neAfri Forum. Munganisana ngoro zvinombonyatsoreve kuti Afri Forum.
Amen, havo vana ivavo vakawanda wanda vanotozivana ikoko. Because vana mwa kufunga kufoma zvimapato vozvipa zita vachinyepera kunge forum yekuita other things. Instead, iri nzira yekupinda mupolitics. Saka ukatoona vakutoti pasi nayo vatozivana kuti wrong forum. Yes, and I'm going to put you in the basin because those years I'm PF.
Panarakans, Afrifora, Kanarakasimus, what, Tambor, Rona, and this puts out my own a puppy. This is the Jedis attached as an ass. This is Zimbabwe. Zimbabwe, any border to border, some better to Limpopo.
Hey, Mama. Ndiripo magadi enyu.
Ndinofara. Ndirikuona nhasi event ichiri kumbonyatsoitika pana.
Ndiye musangano wedu we ZANU-PF.
Yechi, machi yechi.
Izo hatisati tanzwa kuti machi yechi.
Ndaona makabata chakanzi Gutu South pasine inoti Afri Forum. Afri Forum chimborichi.
Afri Forum zvinozikanwa nevagaro ku Gutu. Ndivano zvino.
Nai baba Afri Forum zvinombonyatsoreva taona makati Gutu South yati pasine Afri Forum.
Afri Forum zvinoratidza kuti tungatiri forum yekupiche Gutu kwedu katongatiri kuku. Tungatiri yatinoti katichitedzera tiri kuku.
Aiwa tinotenda maita basi. Right, tinofunga mazvinzwira mayouth zvangachita solidarity match ya Dr. Amai Grace Mugabe. Gonyeti reporting for Bus Stop TV News out.
Aiwa tutora mukana uno kutienda Bus Stop TV nekunge vatipa ivo mvumo yekuti tishandise zvavakaitawo nezuro vakanga vari ku solidarity match mazvinzwira mega. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti zviri kuitika munyika iyi, madzimai vari kupindawo sei panyaya idzodzi dzemitambo nezvimwe zvakadaro. Tanzwa vamwe vachitaura PJ tanga takateerera kuti vanga vari kunyatsoziva here zvavanga vafambira. Tatonzwa kunyange ivo vanga vari kuronga vaedza kutsenga-tsenga mukanwa kuti vataure kuti sei vanga vari pachiitiko chanezuro. Asi ndo zvimwe zvatiri kuzeya nhasi kuti tione kuti zvakamira sei uyezve zvinorevei mune ramangwana nyanya kuupenyu hwemudzimai wanhasi.
Wati mbuyele kunkosazana Matutu. Wena ke ubulalele lawe lapo bekhuluma abakade bexoxwa labo ngugonyeti. Abanye bevele bengakuzisisi lokuthi balandeni. Ubona njani wena?
Ngicabanga ukuthi abantu bayasetshenziswa.
Yeah. Ikakhulu abasakhulayo lapho.
Yeah, abasakhulayo ngizile lo mama obekhuluma lapho. Mina njengomuntu omele inhlangano yabomama, kungizisa ubuhlungu ukuthi abomama they are being misled. Bagcina besenza into abangayazi ukuthi bayenzelani. And namanje bakuthiwa bathi phansi ke-Afri Forum, abakwazi nokuthi i-Afri Forum leyo abathi phansi ngayo kuyini.
Kuyini mpela mpela.
Into engiyi-understand leyo ukuthi abakwazi ukuthi nxa kuthiwa phasi ne-Afri Forum, yini i-Afri Forum leyo. Bavele nje basika batshela ukuthi kuthi ukuthi kune-Afri Forum noma ilwisana nalokho kwenzeka e-South Africa kumbe kwenzakalani, but abana-idea ukuthi yini le okubonisayo ukuthi le nto abayizile lapho, le nto abayikhulumayo abayazi, okuzisa ubuhlungu kakhulu. Ngoba sisasorela sithi abantu basupport into erong kanti abakwazi ukuthi basupport into erong.
Kuthi tapho nxala nalapho sokuvotwa ngomnyaka ozayo yibo abantu abazabe bevota bona laba. Kule nto ezaphuma khona lapha.
The fact that laba abantu abazazi kuqala ukuthi bona bongobani, abakwazi ukuthi benzani, kufana nje lokuthi angazi noma ngingababiza ngama-studio noma ngithi yini, loba besiyovota abazi ukuyavotela ukuthi bafuna ini bona. Bazovotela ukuthi kuthaka benze ini. Okuyithi elungelweni labo lokuthi bazikhethele, abalali ilungelo lokuzicabangela kahle kahle. Engilwa lakho mina kakhulu ngikubo mama ukuthi omama kumele bazimele, bafunde ukuzicabangela, afunde ukuzenzela lutho ngokuyinguye kwakhe, angayenzi ngoba ubani ethi kayenze kanje. Laba bantu abakwazi ukuzicabangela, abazi ukuyavota ngoba bafike bavota ukuthi mina ngikhetha lokhu, bazavota ukuthi kuthiwe kangenza ukuthi.
Mama kwanapho ecingweni mama.
Zvakaoma yaiwa anenzwira azvinzwira vaneneso vazvionara. I think tichiri naamai Hilda Nkomo, handizoti muchiripo here panhare. Hello.
Hello, ndichiripo.
Ehe, mombo tipaiwo pfungwa dzenyu nezvataona pane vhidhiyo iyo yanga iri kubuda. Taona vamwe vechidiki mayouthis anozikanwa semayouthis vanga vari kuti ivo vanga vasiri kutoziva kuti vanga vafambira chii. Uye zvapo tiri kuona mabasa ari kuitwa ivo nevari kuita zvemitambo kuti vakakwanisa kutora zvanga zvaitika musi iwoyo, vakakwanisa kutaurawo nevamwe vachinzwawo pfungwa dzavo. Kunyange zvava zviri kusekesa asi zvinodzidzisa mune zviri kuitika zuva nezuva kumusha. Tipewo pfungwa dzenyu.
Sisimabelasi, ini ndinoda kutenda Gonyeti nezvaakaita. Munoziva kuti kuinareta chinhu kunonakidza kuti anogzamisa pfungwa
anoona mamiriro akaita zvezvinhu. Takatopiwa green light naGonyeti. Seri soma ndiko zvaakaita nekuti vanhu ava vakangouya vari murima zviva zvekungoenda kunzi vamwe vanhu vachidawo matisheti nemazambira nekukwidza mahara kwavanenge vanzirwa yekusangana nokunodyidza kana vachapuwa masikati kana chii. But at the same time kuuya kwavari kuita hakuna zvinoshanda.
Aiwa, tiri kuona apo PJ vanenge vawana nhare yapinda pari zvino, asi tiri panyaya iyoyo regai ndimboverenga zviri paFacebook page yedu. Ndiri kuona pane vari kunyora panapa, tina Wills Sweeney ari kuti ndobvumirana naamai Hilda Nkomo zvizere, maBorn Free mazhinji havana basa. Marvelous Chisango, ndawanawo vane zita rinenge rangu panapa.
Hauswitira fevha here?
Apa ndaita fevha nondangoona kuti Marvelous ndafunga kuti ndini
savita.
Saka vari kuti hanzi handina munda ndipeiwo, ndofunga vari kutaura pane zvanga zviri kutaurwa nemayouths anga vari kuti vakapiwa minda nezano PF. Masola waDudula Mwandi ari kuti Dr. Amai vakarasha apo veAfro Forum vekwaGutu. Hanzi vari kutaura kuti zvakaoma apa, tiri kunzwa kuti Afro Forum ndeyekwaGutu, ndozvavari kutaurawo panapa. Hanzi naWill Sweeney, it looks like vanhu vakangonzi endai kumusangano weZANU PF asi havazive chikonzero chavakange vachifambira. Saka kana muri palive feed yedu pari zvino, dzvanyai pakanzi share tione takawanda, uyezve modzvanyawo malike nemalove kuti PJ neni tizive kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete, nekuti dzimwe dzenguva tei tiri kungotaura PJ pasina ari kutinzwa.
Pasina ari kuteerera. Panonzi pana mai mulocho panhare. Tokugamuchirai.
Hello.
Hello.
Makadiko mai mulochwa.
Ndiripo makadiko.
Aiwa, nhasi ndafara kuti mapinda muchirongwa nekuti togara tichiedza nhare dzenyu dzisingabvumi. Munoona sei zviri kuitika izvi? Tinoona kuti nezuro takawana vechidiki vachienda kunotsigira iwa mai Grace Mugabe kune kuratidzira kwakaitwa vachiti zvavakaita kuSouth Africa zvanga zvakanaka.
Ini ndingoramba kuti vanhu vanongoita zvekungochinyiwa nekuti vanhu kuti zvavanoita kuti ungazvidara kuti uona kuti ndezvepfungwa dzake here munhu haina ndionisa kuti ndezvepfungwa dzake nekuti vazhinji vanongoita zvekuchinyiwa senge kumusika kuya kwavanenge vari kumusika kuya vazvirinongosvika pagedhi repamusika rotomira kutonzi munhu wese mabhazisika azara kuti anenge ari 5 here kana kuti anenge ari 6 ndozvavanotoita pamusika ipo kwavo. Saka vanhu nenyaya yekuti vanenge vachiti vanhu vanenge vachida mastendi mumusika muya kumupedza nhamo kuyako kana ukaramba kuti urambe kuinda hazvisi unototorerwa stendi. Saka vanhu hapana zvavangadomboita, vanhu vanotoziva kuti tikasadero vana vedu vanofanha zvari.
Saka mai mulochwa, imi muri kupi uye zvekwakamira sei panyaya idzodzi dzekuenda kumarali? Muri kupi imimi uyezve kwakamira sei panyaya idzodzi dzekuti madzimai vawanikwe vachikurudzirwa kana kuti kukokoredzwa kuti vaende kumarali nezvimwe zvakadaro?
Ini ndiri kumberengwa isi mureserva muno muzvavanoita vezvanu vacho vanoshanda zvikuru sei nemasabhuku nemasekretari emasabhuku. Saka sabhuku unenge achiziva kuti choga choga chinenge changouya kudai mbeu kana kuti chimi unototi apiwe vesina sekretari wacho. Saka ndio vari kufamba vachitoudza vanhu kuti mangwana kumusangano kana kuti kune rali hakuna anosara here, mukasara hamuzopiwi chichii nokuti vanhu vakatorere mazuva nekungopiwa zvacho zvavanopiwa kwete kukuru munomunomu. MP wacho wakambouya anonzi makosimusongwane munomu east wakambouya akambopa vanhu mabagwe vacho vama 5 kg akambouya vanhu vakapiwa kwadi vakambopiwa raisi ma 5 kg vakambouya zveye akavapa futi raisi kwai vaingogovana nekapu. Saka unoona kuti vanhu vanongochinyiwa, vamwe vane vachiti kwanzi tinohla nokuti kana tikaramba tinohla kurohwa.
Saka muchiona kuuya kuri kuita sarudzo dzemuna 2018 munoona dzizoitwa murunyararo here imi sevanhu vari kumaruva?
Kuna kwa hakuwa hakuwa antumia ya kuja mnisho mweta nyanya chongo wana sokuti isenge zakafura zanga zili zazi na miri zonga si iso tiringo uza wanu kuti nyotu anwani wa chichi iwo kuti susu tige kumtangano kwa mti nosha chichi nikana kuti mtse matiche tuti nosha sara susu tiringo uza wanu kuti mginda ya kumtangano kwa achu si ufoti yako secret yako mse kufota chete wengo zapo kuita sepe kufote na noti kutuwa mbude shuwa zesha nangwe isuswe MDC tika tumsangani awamu uivani ene wanda huzo hati musa inda
aywa paka naka ya
maine lojikwa kwa wano kwa wano kwa wano kumsangana wano zimpa wano zimpa muno wano kwa shiri zikwa nezira zaka wanda
aywa tino kutenda
ipiche haukulumi hini mamlo nkosika zimlojo mbicha
yakhuluma
yeah wathi fasha fasha ngamafichane ukuthi khona ngapho kwenzakalani ngaloludaba
ngaloludaba ngapha abantu bayesaba abantu bayethusela banokwesaba kakhulu noma ukuthi thina MDC singabiza umhlangano yithi kuphela esiphumayo thina ama-senior abanye abasha laba bayesaba bazikhulumela ukuthi thina siyesaba njalo singabonakala sihamba nani siyesaba noma ukuthi abantu bakuvakathe nxa sekusiwa ku-election so bayesaba ukuthi ndabonakale hamba lami sengo-MDC uyabe sesaba
so lina lilamacebo yini eliwenzayo ukuthi likhange abantu ukuthi bedlule ekwesabeni la
thina siyabe sibakhanga ngokuthi hhayi urayithi nxa lina lisesaba hambanini emhlanganweni lingabizela umhlanganweni wezano hambanini kodwa mzukwane wevoti please sicele ukuthi-ke lisitshintshe nani-ke lisivotele bayavuma kodwa nxa ngikhuluma lapo
ye kodwa ukwesaba yikho kukhulu
into yokwesaba yento abayikhulumayo ukuthi siyesaba ukuthi enxa sokubeama-election kungavuka ukudlalela sizathaywa and njalo siyabuza ukuthi sihlala sitshela ukuthi kasifuni umuntu emhlanganweni o-M D C kasifuni vele singafanisa ukubona ukuthi emhlanganweni e-M D C siza kucwisha abanye basetuselwa kuthiwa siza kuxotha lapho esigabeni sakungumbani ngani siyabona
ye kodwa wena udaba
lolobaaamarekta
ye udaba lolo lukankosikazi Mgabe lokuhamba ayetshaya intombazana lo abantu selike labakhuluma labo emangweni kwakini bathini bona
bamanga vele ngakwazi lutho njengabezana abalapha vele ngakwazi lutho noma ukuthi kule zanu kadresi G40 kule lacosti ngakwazi lutho ngakho kwenza kokuthelwa kuphela ukuthi bazakwazi ukuthi MP wabo khona phezele ngwa-East ukuluphuhla ngothi vele ngabazi lutho batshelwa yithi bemangala zingazi basengisa amavidio emafonini bamangala sifuta sebebuthanele befuna ukubona
ye
ngoba iciniso vele ngabavunyela ukuthi babe lazo iciniso
hayi wa maimiloshi wanhasi ndimatigonera asi muramba makadaro nekuti chokwadi tinogara tichifara kana mapinda pachirongwa chedu uyezve tsvagai mamwe madzimai enharaunda taura henyu
netiweki yangu ndofunga ndiyeronguneta
aiwa nhasi muri kunyatsonzwika mwari anyatsotiitira atiitira nyasha nekuti muri kunzwika zvakajeka saka tsvagai mamwe madzimai emunharaunda mupote muchipindawo pazvirongwa zvakadai kuitira kuti tinzwewo kuti imi madzimai vari kumaruva zviri kufamba sei
ukuze labo baqunge isibindi sokuthi bakhulume emoyeni bakhona yini abalesibindi esinjalo bakhona yini abalesibindi esinjalo sokuthi bangakhuluma lasemoyeni njengoba nosithi bayesabaabantu
bayesabayesaba ngiyangize kodwa ngabanikezi nahamba abaningi babembuza ukuthi wena wangena njani wathinithini ngabalayela ukuthi nxa ufuna ukungena ngabanika le namba zakhona kodwa nganza ngembeze phela bekhuluma futhi bayesaba
ye kodwa antsho lina abe-M D C laqalisa uhlelo olokukhuthaza omama ukuthi labo bangene kwezombusazwe ngakini ngapho emangweni wenu akukasabalali na
abalapha bayesaba ngicela ukutshela ukuthi mina ngiwu-anti candidate khonapha esigabeni sakongumbani lapha since 2005 uncontested so kukhanya ukuthi abantu bayesaba
Abafuni kona ulogota.
Manyatsotaura mai mulochwa nhasi manyatsotifadza panapa ndo zvatinoda izvimadzimai kuti potai muchiuya mutiti taura kuti zvii zviri kuitika ndiri kuona mai mulochwa vari kuti vanhu vanotya kupinda mune nyaya dzematongerwo enyika saka ndo saka kazhinji
kachovanotya
aiwa tirikutendai tinovimba kuti tichange tiinemi zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu muve nezuva rakanaka
zvakanaka inendotenda netweki ndiye nongondikarama
aiwa nhasi manyatsobuda zvakanaka muve nezuva rakanaka PJ tine mumwe munyarikani Linda Masarira apinda pachirongwa Linda Masarira tokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu
makadii nyu vanasisi vangu vakuru vari kuwashington dc vateereri zofara kuva pano zvara nhasi
ehe tiri kumbotarisa
tinotenda kugamuchirai pachirongwa
It's always a pleasure.
Watikudza zvikuru anasisi.
Ndichovo.
Koma.
Vanayaya.
Vanayaya.
Aiwa magona. Tokuchingamidzai. Murikuona tirikuona zvakaitika izvi nezuro tichiona kuchiitwa iko rally. Muharare imomo yekutsigira. Dr. Amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Tipewo pfungwa dzenyu kuti murikuona zvakamira sei. Tozoti mamune zvimwe zvamakaronga. Chimbotipewo pfungwa dzenyu.
Handidi kunyepera ini. Nezuro ndakanzwa kurwadziwa. Ndakanzwa kusvotwa. Ndikanzwa kuneta. Nei ndichidaro chakandirwadza ndechekuti vanhu vakaenda kunomacha vasingazivi kuti vari kumachirini. Nekuti vanzi endai munomacha. Mukatotsa maheadmaster aya, vanhu vanga vatovingawo musangano wemaheadmaster. Vachiti tiri kunodzidziswa zvenyu curriculum. Rakanzi endai munomacha. That is the level of desperation of Zimbabwe. Yekuti ndikasaregedza kunomacha uku, basa rangu rapera. Asi ini ndine munhu ari close kwandiri wandisingagone kutaura panhepenyuro. Akati podo handisi kuenda akapinda mota make akadzokera kumba kwake handisi kunomacha. Ndozvi zvandiri kukurudzira maZimbabwenzi kuti ngatiambei kushandiswa. Ukashandiswa unowanei chero kanopiwa $2 yacho ichakuraramisa here makore ese achauya. Aise yakakuita sei yakakubatsira kudaro. Pedzezvo chandotarozi ndakaneta. Ndakanekeswa nenyaya yekuti amai tinozviziva tose chero vasingati kuvachena kuti vakarova vakarova ndosaka vakatsvaga diplomatic union chinhu chete chandaitsvaga kwavari semunhu anozviita chize philanthropist handiti ndaifanira kungoti no I apologize I am handiti hapana munhu asingatadza azvina basa kuti uri first lady here uri president uri ani at the end of the day we are all human we are hakuna munhu anonzi ari perfect anogona zvese pasi pezuva asi chitiko chanezuro handidi kunyepa chinhu chekuti chinosvodesa pasi rose kuti vanhu vakabuda kunoti tiri kunomacha nekuti amai vakarova munhu kusouth africa tirakuratidza kuti tinovada chitiko chiya chinoratidza kuti vanhu vari kutizvona hatirabasana zvo kuti mai vanofamba vachirova vanhu isu tinovada vakadaro asi chinozosvodesa nekurwadza ndechekuti vanhu vanga vari paya mukaona kana nyika zvireketa nebustop tv iya vanga vasingazivi kuti vari kutsvagiiko ndopa ndinozodzoka ndichiti vana vedzimbabwe makakomborerwa mune nyika ine michero inevhu rakanaka inonaya mvura inodai inodai munozviti makadzidza asi sei tichizosvika pakudzikisirwa kudari kuti tichongoitiswa zvinhu zvatisinganzwisisi kuti zviri kuenda kupi zvichibva kupi zvizomira papi hakusi kuti vanhu havazivi vanoziva asi vanoti vanotya pedzozvo zvoti aiwa tiri nakristu tinonamata asi bhaibheri rimwero ramunoti munonamata rinokuudza kuti fear is a demon kutya chairo idhimoni saka tochiti here nyika yezimbabwe inyika ine vanhu vakazara nemadhimoni ekutya
ndopaupindira ipapo muzvare Masarira tiri kuona munyika pari zvino pane kutaura taura kwakawanda PJ tichitanga iro vhiki rino iri panga parutaurwa nyaya yazodwa wabantu asi takaona mazimbabwe nipo pano pa social media vachitsikana nekutsikana nekuda
kugererana
nekuda kusikirirana vachitaura ivo pfungwa dzavo asi sei tisiri kuvaona vachitaura pfungwa dzavo kana tiri kutaura zvinhu zvematongerwo enyika chii chiri kumboitika munyika
izvo zvitaura kuno
gumbura iyoyoyo vanasvitsangwa yekuti kana muchitarisa kana pa Facebook pangu kazvinhu chiti dzatirwoedzai kukurukura kuti Zimbabwe yachoda yakaita sei kuti tinokwanisa kuivaka sei vanhu havapinduri zvinhu zvisina maturo izvozvi zvanazvodwana nani ndozvavanoda asi tikada kutochirisidza kwacho kurarama sekune uchotambudza munhu kuti aone kana mari yekombi chaya anenge asina kudzusa cheiko kana data bhando racho rakaende pafacebook kana ari mukadzi wemwana ngatotsvagawo munhu wekuti hei ndichimbonditengerewo ndibhotindizoenda pafacebook ndozotaura newe kana ari murume varume kwayo vari kutokorokozototsvaga mabhandhuri iwayo muno muzimbabwe muno vazhinji vandotombotengerewo titi ndichengerewo bhandhuri ndigoro ndapinda pasocial media but at the end of the day enda pasocial media pacho kunoitika maconversation anoita kuti tionesane tivakane ndo zvinhu zvakakosha I was appreciated really you know when people start having conversations on social media which are meaningful which will develop us as humans oka tiri kukwanisa kuita izvozvo zvinhu zvisina maturo zvekurarama kwevanhu nekuti ndozvo vanhu zvavane basa nazvo kana zvekutasimira kwevanhu asi tikutambura hakuna mari kumabhengi hakuna mabasa hakuna chi tikatikurukure nyaya idzodzo vanhu havadi kudzikurukura vanzi politics but at the end of the day politics dzinoaffecta kudya kwako praizi yechingwa kuti wakwanise here kuwana basa saka hapana paunofa wakati ina handiita zvapolitics because politics ndiyo inotoraramisa upenyu hwako inoona kuti wararama here kana kuti wafa chinotirwadza kuzvipatara cheko hakuna mushonga
Sisilinda tombokubata ipapo ndozoti zvechokwadi hana pari kurwadza muri kuda kutaura mafungiro enyu asi tine vamwe vanyarikani PJ ndiri kunzwa kuti mainkomo vambenge foni yavo yanga isandzwike mongotiti muchidimbu tipewo pfungwa dzenyu pane zvamuri kunzwa zviri kutaurwa naSisilinda izvi tisati taenda kwauri PJ
zviri kutaurwa naSisilinda zvinorwadza ndakudzai kuti nini I was matured during the war ndaiona zvese ende iye zvinezvi zvavari kugara vachitaura utongi huripo kuti nyika ndeyezanu nokuti vakarwa hondo hondo iyi yakarwiwa zanu nafosi nezipraposi tese tanga tichiona vana chimbwito vaitika madzimai achirohwa munhu wese achiita kuti nyika ive zvairi but nhasika munhu wese akutarisirwa pasi zvakunge zanu yakangorarama namanayo zvinorwadza isusu tine vana izvozvo vasina mabasa vakapedza kuuvet vagere izvozvo vari kutengesa matomasi uvet munyika medu asi ezvine zvinonhuya kumusangano wononzi pasina nhingi pasina nhingi vanhu vaya vari innocent but kana nyangwe iye mutungamiriri ari mutungamiriri kana wakanganisa unotiwo vetuwe chero ndiri mairemba hanzi ndosaka zvainzi kuvakuru kugota kunoda kwaamai kwevana kunodzima moto unotiwo ai wakaramurai bhaimboisa imwe kuitira kuti zvibharanse zvinogara maungoti zvese zvawaita vanhu vese wozvikwapa chero vakatyikidzira vanhu vokurohwa vanhu tozvizva kuti tinorohwa kati zvinongorwadza kuti takufirawo here isusu tine marainsi munyika medu
ndaende kubata ipapo nekuti nguva dzedu dzadyana natimboenda kuna PJ vataurawo nemumwe munyarikani kuitira kuti tichipeta nhaurwa yedu yanhasi PJ
Matutu ngile temba lokukhona ecengweni sokusele imizuzu emibili nje kuphela
okay
wathi mbuze umbuzo lo okhulunywe ngunkosazana Linda wokuthi udaba olukhulunywe nguye lokuthi siyabona sixokozela enkundleni lapha ezebulenjini sikhuluma ngezabo zodwa wabantu kodwa singakhulumi ngendaba eziqakathekileyo ezokuzithuthukisa ubona njani
iqiniso lelo abantu baxokozela kakhulu entweni engelamsebenzi bese ngiphinda ngivuma futhi ukuthi mhlawumbe endabeni ezinjengezo zombusazwe abantu balamadimoni obugwala la amadimoni obugwala okwesaba and can I please say this my last sentence
ameno nare dzavo PJ apo dzinenge dzabva dzaclipwa asi vanga vari kutaura zviri pamoyo
pavo madimoni iwaye kutya
Just to thank all our people that were on our live stream at the VOA, Shona, we really appreciate you. Sekuru Otwaudisoko, I saw you, I couldn't read your message, but thank you for participating, and everybody was on the live feed, and also our guests who helped us look at the situation, Linda Masarira, we also had the Hilda Mkomo PJ.
Yeah, Mkosi Gazi, yakade silaye kuhlelo ngibonyele njalo unare umaveshe umaramweze gambiza udambuzo umsa wenkosi lo mesi nkosi hathi alibonga lonke olivalelisayo upresident Jeremiah
and I'm marvelous Mhlanganya who is saying please share our life feed. Thank you.